January wegore rino takaona zvinhu zvichikwira mitengo yezvinhu ichikwira zvichikonzereswa nekuderera kwakuchiita simba remari yemuno uyo zvakare matax akaunzwa ne 2024 national budget nekukwidzwa kwaitwa mumatax mu 2024 national budget zvese izvo zvakaita kuti mitengo yezvinhu ikwire both in US dollars nemumazimbabwean dollars saka zvinoafekta vemabhizimusi zvinoafekta vemainvestments zvakakosha kuti senyika tiunze kugadzikana kwezvinhu mumacroeconomy izvo zvinounza maincentives anoita kuti vanoda kuinge vachiisa mari muzimbabwe varamba vachiisa mari uye kuti mabhizinesi agara ari kuoperata asasangane nematambudziko ekuzopedzera dzimwe nguva vaakuritrenja kana kuvhara saka tine machallenge atinawo but tinoma mapushenda akawanda kuti takwanisa kugadzisa machallenges instability yemacroeconomy nekungonza kustability mumacroeconomy zvinobatsira kuita unleash full potential yeeconomy yedu in terms of ma investment possibilities.